Vanhu vakawanda vanoti makomba ari kusiyiwa asina kufutsirwa aya ari kukanganisawo nharaunda dzavo pamwe nekuvhara nzizi uye kukuvadza zvipfuwo zvavo. Mumwe anoti akarasikirwa nemombe mbiri dzakawira mumakomba aya gore rino ndiva Amon Munyorovi, avo vanogara kuchikuti mudunhu rehurungwe kumashonaland west. Mumwe mugari wekubhindura mudunhu remashonaland central vachristopher Muneri vanoti vashandi veenvironmental management agency kana kuti EMA havasi kuita basa ravo nemazvo. Mumwe anochera goridhe zvisiri pamutemo, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya, anoti chimwe chinoita kuti vasatsvaga mapepa epavanochera inyaya yekuti zvinokwezva vakuru vezvematongerwo enyika, avo vanosvikovabvisa vachiburitsa mapepa avanoti anenge agadzirwa nechimbi chimbi kuitira kuvabvisa.
Saka zviri kuitika apa ndezvekuti zvonezvo takadzidza kuti ukaenda uchida magwaro emugodhi kuminisi haupiwe, asi gare gare unozoona mapoliticians ave kuuya nemagwaro vachiti inzvimbo yavo yavakapega kare. Zvinova zvinhu zvinototishamisawo kuti iwo wakaenda haupiwe.
Vachikumbira kuti vamwe vemigodhi mikuru yakaita seZimplus, Golden Valley nemimwe vaite mubatira pamwe padambudziko rekubay horse mine kurukota remashonaland west. Amai Marian Chombo vakati dambudziko rekuwirwa kwevanochera zvicherwa iri ratekeshera nenyika zvekuti hurumende haikwanise kurimisa iri yega.
Tiri kukumbira na Zimplans mamaini ari padhuze nesu vakati kurei, tiri kukumbira Pixstone nana Golden Valley kuti vauye vatibatsirewo kuburitsa hama neshamwari dzedu dziri pasi ipapa. Iye zvino vanhu vakaungana kudai, tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuronga. Mukatarisa pane timu dzauya, tine veMinistry of Health vari pano kuuya kuona kuti vangabatsira sei.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa zviri kunze kwemutemo kwave kuwedzerwa zvave kuita kuti vamwe vapinde nemumigodhi yakavharwa nezvikonzero zvakasiyana siyana izvo zvine njodzi.
Dambudziko riripo apa nderekuti migodhi yatiri kutaura nezvayo iri kudhirika iyi migodhi yakamboshandwa kare nemakambani chaiwo chaiwo. Varidzi vemugodhi iyoyo kwaakuzosiya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Vamaguhu vanoti rimwe dambudziko nderekuti migodhi yakawanda yave yevakuru vezvematongerwo enyika vasina ruzivo uye vasingatevedzere mitemo yekuchera zvisina njodzi.
Panzvimbo yavo pakabva pauya mapoliticians vanenge vachizviti ndini ndaamuridzi wenzvimbo inoyi. Mapoliticians havasi maminers, havatozivi kuti chinonzi mining chii. Chavanongoziva ndechekuti pasi apa panobuda mari.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chiedza Chipangura vanoti mumwe migodhi haina varidzi sezvo vachizotiza kana paita njodzi sezvavanoti zvakaitika paBay Horse Mine.
Zvafanana zvekare neiyi yaitika manji manji kuBay Horse. Hapana muridzi anonzi uyu ndiye wepo chaiye chaiye. Vanhu vakopindawo vachingobatirira kuita ivo magindagorira panzvimbo kuti ndisi vakuru. Ndosaka muchizoona kuti musi wenjodzi havabudikire kuti vataure kuti ndisi varidzi nokuti vanenge vasina mvumo iri pamutemo kuti ndivo.
Mukuru weEMA mudunhu remashonaland west vaWeston Mapako vanoti vanhu vari kuchera zvicherwa panzvimbo dzisina kutarwa vari kuzviita kunze kwemutemo. Vamapako vanoti kuti munhu kana kambani vabvumirwe kuchera zvicherwa vanofanirwa kunge vaine gwaro rekuti nharaunda ichadzoreredzerwa sei kana kuti environmental impact assessment. Makore maviri apfuura vanhu gumi nevapfumbamwe vakafira mumugodhi wecricket mudunhu remashonaland west. Mimwe migodhi yakadhirika ikauraya vanhu inosanganisira Rain Mine kumashonaland central neRed Wing Penalonga kumanikaland. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.